Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera Gunyana 26 2020 Makateerera ku Studio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe.
Wari kurwadziwa zvakanyanyisa nyaya yaRebel Mabombe. Zvekuti nezuro chaiye chatonoenda kudare reHigh Court afaila inonzi muchirungu application for review kumbiro chauri kunyunyuta kuti izvi zvakaisa magistrate Makwande sandizvoba zvokuendesa honorable Mabombe kuchikorobe kujeri
Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri
Hatina murairidzi weboka ramagamutete rwatidzinyana muZimbabwe achazvinga achienda kunodzidzisa Hatina zvemurairidzi wemamwe maunions atiri kushanda nawo anosanganisira mana progressive teachers union of Zimbabwe ana Zimbabwe teachers of channels asazoenda kunoshanda
Varairidzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika hwakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe nemakumi masere nevanomwe kana kuti 7,787 zvichitevera kubatwa nechirwere ichi kwevanhu makumi matatu nevashanu nezuro wakare. Vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika. Uye vanhu gumi nevasere vakabva kuSouth Africa. Ugo munhu mumwe chete achinzi akabva kuBotswana. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 munyika vachiri pamazana maviri nemakumi maviri nevanomwe kana kuti 227. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana kubva muongororo dzaitwa nhasi. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti raenda kudare repamusoro richikumbira dare iri kuti riongorore mutongo wakapiwa mumiriri weHarare West mudare reNational Assembly muzvare Johana Mamombe avo vakakandwa mujeri nemusi wechina. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira Mafunda vanoti mutongo wakapiwa muzvare Mamombe hauna kukodzera.
Beta Zimbabwe Lawyers for Human Rights vari kumbira Johana Mamombe mukomane ama Jeremiah Bhamu Sisi Muzvare Rosemary Hans tinomuda shoko wakamirira Zimbabwe Lawyers for Human Rights wari kurwadziwa zvakanyanyisa nenyaya yaRebel Mamombe zvekuti nezuro chaiye chishanu wakatonoenda kudare reHigh Court wakafaila inonzi muchirungu application for review kana kuti chikumbiro chauri kunyunyuta kuti izvi zvakaisa magistrate Makwande sandizvoba zvokuendesa honorable Mabombe kuchikorobe kujeri kuti vanzi vanotariswe nyaya dzepfungwa. Saka magweta edu haana rufaro haasi kufara nezvakaitwa saka waenda kudare wakafaila application for review pamusoro paizvo wabva wamhanya zvakatoda nezuro wacho wakafaila inonzi muzungu agent application kana kuti zvokukumbira kuti dare reHigh Court rinzwe zvikuru panyaya yaonorebo Mamombe nekumhanyisa kane kukurumidza zvaitwa nemagweta ezimbabwe lawyers for human rights kamirira vana vezimbabwe nekurwadziwa kwavari kuitwa
mati mapuwa here zuva rekuti nyaya iyi ichanzwikwa mudare
hatisati tapiwa zuva takatarisira kuti magweta edu asi mugovera weekend asi havana weekend havana zororo vari kumhanya kuenda kuhighcourt vachidzoka kumahofisi avo kunocheka kuti zvaapapi yaaloketwa here yapiwa jaji here kana yanzi agent issue here asi tinodavira kuti dare rehighcourt richaiconsider kana ichaitambira kana kuigamuchira seagent issue nokuti honorable Joana Mamombe havafaniri kunge vari kuchikurubhi hospital zvino zviri kurwadza nyika yezimbabwe nayezimbabwe handi ndofunga kuti pamambotsvagawo maona kuti zvinhu zviri kurwadza vakawanda kuti havafaniri kunge vari kwavari ikoko
tichitarisa nyaya yakatarisana namuzvare Mamombe imi semagweta ezimbabwe lawyers for human rights ndezvipi chaizvo zvamunyanya kupokana nazvo
tine pamazuva apfuura tine vaitaura vakabuda pamaterevhizheni patv vachiti vanorwadziwa zvikuru nenyaya yekuti kune vanhu vanongotaura kuti human rights everyday asi tinotonetsekanawo kuti pane vanga vari kukombolana kuti issue yekuti human rights everyday inotaurika everyday but izvi zvonai zvana Joana Mamombe onai zvatakudzwa ngadzore kakomana kezi nhasi ako kare mujeri nenyaya yekungoprotesta kuti justice ngaitwe panyaya yekuabdrekt kwatawanda muchehiwa imagine so zvinhu zvinonetsa zvikuru kuti Joana Mamombe akasungirwa akapomerwa mhosva iye ari nemukodzero dzakambonyikidzwa dzakakanganiswa she was abducted vakabatwa zvisiri pamutemo kwete iye ega Cecilia Chimbiri neTema Roa asi vava kunzi ndova vakanganisa ndova ane mhosva
mutauriri wezimbabwe lawyers for human rights vakumbira emafunda vachitaura vari parunhare vari kumanikaland sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro hadzisi kudzokera kuzvikoro pazvinovhurwa kunyange hazvo hurumende yavimbisa kupa vashandi vayo mari dzekubatsirikana izvi zvinotevera mashoko aburitswa nepublic service commission ichiti ichapa vashandi vayo mari yekubatsirikana panguva iyo nhaurirano dzinenge dzichiitwa pakati pehurumende nevashandi vayo tatadza kubata munyori wepublic service commission ambassador utaunashe sezvo vange vasiri kudaira nharembozha yavo asi tabata mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure kuti tinzwe pamire sangano ravo
hurumende yakaziva kuti isu hatidi kuwedzerwa mari tinoda kudzorerwa mari yedu yatakabirwa pataitambira United States dollars 520 vamuti vemuve vakamuka vaita humbavha hwekuti mari yedu yadzikira kuita 30 United States dollars hatidi kuti vatiwedzere mari ngavatidzorere mari yedu yataisitambira mabhindauko ese avari kuita ekuda kutibata kumeso haasi kuzobatsira education sector isi sevarayiri hatisi kuzodzokera kumabasa kusvika mari yedu yataisitambira yadzorerwa payanga iri tinoona kuti hurumende iri kuda kuita mabhindauko akasiyana kusanganisira kujamba gwara nekutaurirana renational joint negotiating council yavakanga vazvigadzirira voga vachifunga kuti chimhuka chavanoisa muhapwa kuti chivabatsire kuti vadzvanyirire vashanyi
iwo mashoko aburitswa naambasada utaunashe aya ekuti zvehurumende ichakupai mari yekubatsirikana mati maudzwa here nezvazvo
zvangobuda mumagwaro sezvatiri kungoona mumapepa tichiona zvazara pasocial media hakuna kuremekedzwa kwemushandi nemushandiri wake asi vanomhanya kumapepanhau nekuzivisa nyika yose urongwa hwavo vasingauzivise isu tinovashandira zvinoratidza kuti zvidza kunosemesa vatichakavatirwisa kusvikira vazoziva kuti ukama hwatinavo nawo hausi hweslave namaster ukama hwemushandi nemushandirwi hunofanirwa kuti tiite hochekoche pakubuda nezvisungu zvekuti toita sei kuti tese tishandirane zvakanaka
kana hurumende ichitora matanho ekukuwedzerai mari kana kukupai mari yekubatsirikana chii chamuri kupokana nacho apa imimi vamasarauri
mari yekubatsirikana imarambwi hongu mari yekubatsirikana yakanaka chaizvo asi chatidi mari yekubatsirikana isi toda masalari kana mari yekubatsirikana vanhu vari pa vanosanganisira vanhu vasingashande, vanosanganisira vanhu vari vulnerable. Isu sevashandi tinotarisira kupiwa muripo webasa redu, ende tine chibvumirano chatakanyorerana pasi nehurumende chemuripo watinokodzera kunge tichiwana. Ndo muripo watiri kuchichemera kuti tivadzorera muripo iwoyo wavakatibira muna 2018 kuti wanga uri United States dollars 520, izvozvo tava kutora United States dollars 30 US. Isingaenderane nechibvumirano zvatakasungirana.
Hamuone here kuti munozoonekwa semuri kuomesa musoro sevarairidzi kana hurumende ichiti zveruda kukupai mari yekubatsirikana kuitira kunge muchibatsirikana pamunoenda kuzvikoro pazviri kundokuvhurwa?
Hurumende ndo iri kuita hunhu, isu hatisi kuoma musoro kwekuda kunyedzera kunge iri kuda kutibatsira. Sezvatambotaura, isu hatidi rubatsiro, isu tinoda kubhadharwa basa ratinoita. Vanhu vari kutooma musoro, hurumende iri kutadza kuti tiite nhaurirano dzinobatika, tiite nhaurirano dzinoita kuti tizi tifare, tinzwisisane.
Zvikoro zvaakuvhurwa hwamasaraure makamira papi sesangano?
Hatina murayiridzi weboka ramogamited rotary union of Zimbabwe achazenge achienda kunodzidzisa. Hatinazve murayiridzi wemamwe maunions atiri kushanda nawo anosanganisira mana progressive teachers union of Zimbabwe ana Zimbabwe teachers association of Zimbabwe asazoenda kunoshanda. Hatinazve murayiridzi uyo ane njere dzakati kwanei achazoonekwa atenda kubasa panguva yekuti vanhu vehurumende vanopanana maalawensi zuva rimwe anodarika sarari yako yomwedzi wose. Zvikoro hazvingazovhugwe kusvikira nyaya yemuhoro yedu yagadziriswa.
Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vachitaura vari parunhare vari muHarare. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ Dr. Takawafira Jou vanoti vari kushamiswa zvikuru kuti Apex Council ndiyo yave kunzi Zimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Unove mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende ipo pasina masangano acho kana kuti mafederation akaita mubatanidzwa uyu. Vanotiwo utungamiri wesangano idzva iri hapana akahusarudza nokudaro vakazvigadza vega vatungamiri ava. Izvo zvavanoti zvinonyadzisa zvikuru. Ngatinzwei vaJou vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Hongu zvino zvinokandamadza kuti tinoona kuti sangano reApex Council ndiro rava Zimbabwe Confederation of Public Service Sector Trade Union. Izvi zvino zvinokandamadza. Chokutanga chatinoda kutaura ndechokuti kuti vanhu vaite confederation vanotanga nemafederation. Saka dambudziko guru riripo nderekuti hatizive kuti mafederation avakaita ndeapi uyezve kuti vakakonsulta vanani kuti vazouya neconfederation yavataurai. Saka zvinhu zvinotikandamadza, zvinhu zvinosuwisa, ende zvinhu zvatanga tisingatarisiri isu seProgressive Teachers Union of Zimbabwe nokuti hatisati taona paita federation yekueducation iyo inozoita nawo subscribe to a confederation. Saka tinoona sokuti vakakurumidza kumedza kusenga kuchada, uyezve zvinhu zvisina punduso, zvinhu zvisina support yemafederation nokuti mafederation acho haasati avako.
Zvii zvikuru zvamuri kushoropodza imi sesangano reptuz?
Chikurukuru chinonyadzisa paconfederation ichi ndechokuti avo vaitungamirira Apex Council vanhu ava vakazvigadza. Saka kana tichiita confederation hapana munhu anozvigadza, munhu anonogadza necongress. Zvaifanira kunge zvakabva atinoti mamembers from affiliates ari mafederations, ounza mamembers maaffiliates emafederation kuconfederation kuchiitwa congress, kosarudza anotungamirira congress yacho. Saka apa kutamba namadhaka pasina mvura. Asi chatinongoona chete ndechokuti zvinenge zvine blessing reministry yepublic service, labour and social welfare, nokuti hapana paizosvika apa pakuregister confederation muchiwande kunge zvanga zvisina support inobva kuministry of public service, labour and social welfare.
Asi Dr. Joe, pane chakaipa here kuti vashandi vese vehurumende vange vari pasi pesangano rimwe chete vachitaura nezwi rimwe chete?
Isu sesangano revarairidzi reProgressive Teachers Union tinoona kuti vashandi vehurumende zvakanaka kuti tive neUnited Front titaure nezvi rimwe chete. Asi hationi zvedu dambudziko rine a few leaders vanenge vada kuita umbimbi ndoga, vanenge vada kuti rume rimwe rinokomba churu, vanenge vada kuti havadi kukanya navamwe. Tinoziva kuti kukanya urangana matendera kurawo, but kana kune vamwe vashoma vanoda kukanya woga nokurira vega, isi tinongoenda kuvashandi vehurumende, nokuti simba revashandi harisi maleaders, riri muvashandi vayaura nenzara.
Avo vanga vari mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Jou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Vagari vemudunhu remutasa Sendro vari kunyunyuta zvikuru nekunonoka kuvhurwa kwechivakwa chinochengeterwa vanhu vafa, kunyange hazvo mochari iyi yakapedza kuvakwa makore matatu apfuura. Mutori wedu wenhau Lloyd Amoyo anotipanyaya inotevera.
Vagari ava vanoti nguva zhinji vanoenda kure kunochengeterwa mitumbi yamadzavo, izvo vanoti zvinovadhurira sezvo vasina mari dzekufambisa kuenda kunzvimbo idzi. Mochari iyi iri pachipatara chetsonzo uye yakavakwa nemari yakabva kuConstituents Development Fund neimwe yakabva kuhomwe yebazi rinopa rubatsiro pasi rose kuBritain reUK Aid. Imba iyi inokwanisa kutakura mitumbi mitatu panguva imwe chete. Mumwe mugari wemunharaunda iyi, amai Sekai Chifamba, vanoti vanorwadzikana kwazvo nekusashanda kwenzvimbo iyi sezvo zvichipa kuti vatsvage michovha yekuenda kure kunenge kuine mochari inoshanda kana vachinge vafirwa.
Ndinokwanisa kuzotitakurirawo murwiro wacho kana chitunha chacho kuendesa kutauni kune mochari inenge iri kushanda. Zvinotikanganisa isusu vagari kuti munhu ashaikira panapa pasina chinozokasika kuitwa manje. Zvinotikanganisa zvakanyanya muchitunha chashaika.
Mumwe wekwadadi kuvatsomba vaEric Chigayo vanoti musha uyu wakavakirwa kubatsira vanhu vanenge vafirwa munzvimbo ino, nokudaro unofanirwa kushandiswa kuitira kuti vagari vanenge vafa vochengeterwa mumochari iyi vachimirira kunovigwa.
Mochari iri within walking distance. Ndofunga zvino batsirwa vanhu vari especially vari crippled by finance, ngekuti ukazhinji zhinji mukazvitarisira kumareserve kunoku, vanhu vanosurvive through wana kupiwa tumari newana zvokuti waende kuchipatara wazvibatsire. Saka kana mufambo wakura warebo iwo wana wacho nekumira kwakaita zvineko zvine zvazvina kuvarerukirwa. Saka tikaita mamochari ari padhuze ufunctionawo tikaita problem tosvikawo tobetserekana.
Vafirwa munharaunda iyi vanoendeserwa mitumbi yamadzavo kuzvipatara zviri kunyanga, Bonda neMutare. Mumiriri wemutasa Central mudare renational assembly vaTrevor Sarwaka vanotiwo vanhu vakawanda vanosangana nedambudziko rekunotora mitumbi inenge yaendeswa kure nekwavanogara, asi munharaunda mavo miine mochari isiri kushandiswa.
They are forced to hire a vehicle to go either to Mutare, old Mutare or to Aona. Kana kutokurumidza kuiga munhu wacho dzimwe hamasa dzasvika, because apa vachitopfuura pano iva bodi munhu akafa panapa, because this is the major referral center for the local area. Munhu akatofira apa, they will take the body to another hospital nemochari, but panapa mochari iripo.
Vinhaina kukwanisa kutaura nemukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr. Simon Nyadundu sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kudavirwa. Asi munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti vachataura nevakuru vekubazi iri kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe vagari vemunharaunda iyi vobatsirikana.
Tiri kuitika ikoko totaura nebazi rehurumende rinoenderana rinoshanda nenyaya idzodzo, kuti mukatipa madetails acho tichagadzirisa. Tinoita kuti mashoko acho aende kure, vanofanira kutigadzirisa, asi hazvifani kudaro.
Kudzamara hurumende yabvumidza kushandiswa kwemochari iyi, vagari venharaunda iyi vacharamba vachifamba nzendo refu kuenda kuBonda, Nyanga neMutare kunotora hama dzavo dzinenge dzashaya asi dzakachengeterwa mamochari ari kure navo. Ndakamirira Studio 7 kuwatsomba, ndini Lloyd Moyo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Chidzamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munoshipa kurirwa neni Marvelous Mutanganyahuye ndiri muWashington. Nasi taita rombora kanaka tine hurukuro nemutungamiri wesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve kuti mabasa api avari kubatana nawo panguva ino yeCOVID-19 uye panguva ino ivo vakasarudzwa semutungamiri wesangano iri.
Zita rangu ndinoitwa Evanice Munando, ndeorganizeshoni yandinotungamirira inonzi Women's Coalition of Zimbabwe, isangano remadzimai yemuno muZimbabwe, mubatanidzo wemaorganization anoshanda pamuchitsu vachishandira kusimudzira kodzero dzevanasikana nemadzimai.
Mungatitsanangurirewo kuti sangano renyu iri rinoita mabasa api?
Sangano redu iri rinoita mabasa akati siyane siyane sezvandatsanangura paya kuti mubata wesangano emadzimai anoshanda nezvekodzero dzevanasikana. Tinoyakuvora ndechekuti tinoti isisi tingatiwane mukana yakaenzana pakati pevarume nemadzimai zvakafanira kuti zviringe nemazviwanikwa zvenyika ino. Tinoda kuti madzimai anga aine zvikwanisirowo zvekuwana mukana yeyo. Saka ndorimwe basa ratinoita, uyezve nyaya yatinonyanya kutarisa nezvayo ndezvekuti kushungurudzwa kwemadzimai nenzira dzakasiyana siyana tinovabatsira semadzimai aya kuti vakwanise kuziva kuti ikodzero yavo yekutaura maringe nezvenyaya idzi, uyezve kuvabatsira kuti nyaya dzavo dzingagadziriswa sei, uyezve tichivabatsira kuti ivo mukati mekukuvara kana kukuvadzika kwavanenge vaita mushure mekunge vashungurudzwa vangapora sei, uyezve vagokwanisa kuendera kumberi. Zvimwe zvezvatinotarisa nezvazvo ndezvekuti mubatsirana pamwe nemadzimai. Madzimai angashandiseiko kuti nyika yeZimbabwe isimuke? Ivo vangatorawo chikamu chipi mune zveupfumi, uyezve vangatori chikamu chipi mune zvenyika zvematongerwo enyika yatinoti politics, kuitira kuti mazwi avo emadzimai anzwike muzvityo zvese izvi. Uyezve imwe nyaya yatinge yakusimbisa inyaya yekuti panguva dzekuvhota madzimai ngavawanikwe varipo vachikwanisazve kushandisa kodzero yavo inotaurwa muhumbiro yeredu yenyika yeZimbabwe kuti vanga vachiisa mazwi avo ipapo vachitaridza vatungamiriri kubva pandingati pachikamu chelocal government kuyedze kuenda pachi pane vatungamiriri venyika vaitoizirawo kuitira kuti vatungamiriri vanenge vasarudzwa vangoenze vachikoshesa kodzero dzemadzimai, uyezve zvidokwa dokwa zvemwoyo yavo semadzimai zvinge zvichinzwika pajekerero.
Munoshanda nemasangano emadzimai akawanda sei munyika?
Isii tune mabatanidzo emadzimai edu unosvika iwo ndingati mazana maviri nechikamu, zvichireva kuti 250 organizations dzinenge dziri chikamu cheWomen's Coalition of Zimbabwe. Aya maorganizations anosanganisira maorganization anotungamirira vanasikana, uyezve maorganizations ane mune zvekurima, maorganizations anoita zvezvicherwa, maorganizations anoita zvemubato wemaoko, nemamwe maorganizations anoita zvekurudzira yandataura nemabasa emadzimai, uyezve kuti madzimai angakwanisirwa sei kuti asimudzirwe pakati pemukana yavo mukati mevarume uyezve nevakomana.
Pane zvimbingamupinyi zvamuri kusangana nazvo here musangano renyu zvamungada kuti hurumende igadzirise semadzimai?
Zvimbingamupinyi zviri zvakati wandei mazenati, nekuti semadzimai munoona kuti tinotiisiti takawanda munyika yeZimbabwe, asi uyezve tikazviona zvinoitika kana kuti urongwa hunoitika maringe nekusimudzira nyika yedu, madzimai tinowana tichasara mashure. Saizvezvi ndakagara pano nechikadzi kadzemadzimai kuti iro mudare guru rekabhinei, madzimai haana kumirirwa imomo, ende tichisuwo chedu kuti madzimai anga arimo kuti panoitwa urongwa hwenyika anga achisangana nazvo. Uyezve nyaya yekutarisirwa pasi semadzimai muzvirongwa zvine budiriro renyika ndikuona sekuti tichiri kutsara zvakanaka tisangane neWomen's Coalition. Tinoda kuti isisu tinge tichikwanisawo kupinda imomo. Izve ndikasata panguva ino yeCOVID-19 ndinoda kuti mavhela semadzimai tasangana nezvibingamupinyi zvadzamukombe chaiwo, nekuti madzimai aenda pamhene nyaya yezveupfumi, nyaya yemabasa emaoko, nyaya yekusimudzirwa chaiwo kwemadzimai. Uye vatanga tichingoti aiwa tinenge tanga tasvika pachikamu chiri nani, asi ndinoona zvekuti ikoko budiriro yese iyoyo yadzoserwa kumashure nenyaya yeCOVID-19 nekuda kwekuti vanhu vanga vasekufamba, vanhu vanga vasekukwanisa kuita mabasa emubato emaoko. Tinoreva kuti mhiri shonga pakati pemadzimai yakagara tiwandei, uyezve kana tichiita basa rediri kazhinji tinoti izwi redu harisi kunyanya kurunzwika. Uyezve chaatida kuchema nehurumende yedu yeZimbabwe kuti ngaitipewo mukana yakaenzana. Tinoziva kuti imomo mabasa yakanoti mumapoka ikamusoro soya data zvekadzi madzimai haatwandwa akawanda ngavati simudzireu tipindewo muzvikamu izvozvo tikwanise kubatsirana pamwe chete nevarume
aiwa tinokutendai kunge manga muri nesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mlanganyauye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi muchirongwa chedu cheupenyu hwedu ndafunga kuti timbotarisa nezvenyaya yakaitika svondo rino yekupondwa kwemwana ane makore manomwe kana kuti 7 years mudunhu remukarakate kwamurewa. Izvo zvakasiya vanhu vakawanda vachikatyamadzwa. Mukomana uyu kana kuti mwana uyu anonzi akapondwa nemushandi aishanda pamusha pavo, uyo anonzi nemapurisa akabatsirana nevamwe vachiri kutsvagwa. Zvinonzi musoro wemwana uyu wakatakurwa nemumwe akaenda nawo kwabhora, ndokusiya mushandi akachengeta dzimwe nhengo dzemuviri mushure mekunge avimbiswa mari inoita US$1,500 kana kuti chiuru nemazana mashanu zvemadhora emari yekuAmerica. Kupondwa kwemwana uyu chiitiko chakanangana nenyaya dzemishonga vanhu vachitsvaga kupfuma. Nekudaro tabata munyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, kuti tinzwe kuti seZinata vanotsigira here nyaya dzekuti vanhu vaite mari kuburikidza nekudeura ropa remunhu. Sekuru Siwanda, munoti nenyaya yakaitika kwamurehwa iyi yandengendesa dunhu nenyika yemwana akapondwa ane makore manomwe?
Tingati isu sesangano reZinata nechiitiko chakaitika kwamurehwa uku chiitiko chakatotishamisa chatisingafari nacho. Isu nhengo dzedu dzeZinata hatitendere kuti vanhu vave vanorapa vachishandisa nhengo dzemuviri. Tinoona kuti mune vanoshandisa kazhinji tiri kuona nyanga dziri kubva kuna naUganda kuna naMozambique. Vanhu ava vanoita sekuti vanotumwa kasinganga idzi dzeikoko mune zvenhengo idzodzi dzemiri. Tinonzwa kuti vanoshandisa pakuti vagadzirise zvekuda kupfuma zvemari. Kasi isu nhengo dzedu dzeZinata hatitenderi kuti nhengo dzedu dzishandise nhengo dzemiri muurapi. Hatina chivanhu chakadaro. Tikatoona nemembe yedu yakaita saiyo tine dhipatimendi redu rinotomirira rezvelegal rekuti tinotiita kuti munhu iyeye atotongwa kana iye ari murapi anoshandisa nhengo dzemunhu. Saka sangano redu haritenderi mashandisiro anoitwa muurapi unoshandisa nhengo dzemunhu. Hatizvigashira, hatizvitambire kusangano redu reZinata.
Aiwa, tinotenda zvikuru sekuru Sibanda. Tinoimba kuti vateereri vane zvavawana zvakakosha kubva muhurukuro yedu. Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo musangano reZinata, sekuru Prince Mutandi Siwanda, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tosangana mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta anorwira kodzero dzevanhu oenda kumatare achikumbira kuti muzvare Johana Mamombe vaburitswe mujeri. Varayiridzi voramba vakatsika madziro pakusadzokera kubasa apo zvikoro zvinovhurwa, kunyange hazvo hurumende yazivisa kuti ichavapa mari dzekubatsirikana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika tisenda.